Manero akanaka, mangwane nakanaka vateredi, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutadza kutonga kwavo ivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omusouth Africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi ufumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
America inoramba mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa ekuti vabvakure veZimbabwe vari kunetsa muSouth Africa pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sokuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa.
Nyika yeBritain inoti ichashanda neZimbabwe mukudzorera kumusha mapfupa evanhu vakarwa hondo yechimurenga yekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro America yakapindura mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa avo vakashora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF neimwe kambani yehurumende muZimbabwe ichiti zvirango hazvinei nezviri kuitika muSouth Africa. VaRamaphosa vakati uwandu hwevabva kure zvikuru vanobva kuZimbabwe muSouth Africa huri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika muEurope. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzimwe nyika yeUnited States Senate Foreign Relations Committee vaJim Rich vanoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF hazvinei neuwandu hwevabva kure vari kupinda muSouth Africa, vachiti South Africa nehurumende yayo ndiyo iri kutadza kutungamira nyika dziri munharaunda iyi. VaRich vanoti kutadza kweSouth Africa mukutsiura zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vabude muZimbabwe nouwandu hwavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvirango zviri kutaurwa izvi handizvo zvingapupomerwa mhosva yekukonzera zviri kuitika muSouth Africa nemuZimbabwe maererano nezvenyaya dzezveupfumi, vachiti South Africa yakanguvi yatadza kutsiura hurumende yava Robert Mugabe uye yava Munangagwa pamusoro pekutyura kodzero dzevanhu zvinova izvo zvakakonzera kuti vanhu vabude munyika kunotsvaga upoteri nemafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Ndiona kuti South Africa iri kuda zvaya kungopomera mhosva yamasanctions kuZimbabwe nenyaya dzokuti maZimbabwe anonzi awandisa muSouth Africa, asi chokwadi chaicho chaicho ndechokuti kuwandisa kwamaZimbabwens muSouth Africa handi kuti masanctions aomesa zvinhu muZimbabwe. Aiwa, apa South Africa apa vanenge vatadza kutaura vaRamaphosa vangangotaura nenzira iyoyo nokuti bato riri kutonga muZimbabwe tikati miningi nawavo vane vakabetserana kubva kune zvakawanda. Zvekare ivo vomuSouth Africa vanenge vachida kuvanda nenyaya dzamasanctions okuZimbabwe kuti zvinhu zvomuSouth Africa navanhu vari kuuya muSouth Africa vanovhiringwa namasanctions omuZimbabwe. Zveaiwa, kutadza kutonga kwavo ivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omuSouth Africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi ufumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
Tiri kuona kuti nhengo
United States Senate Foreign Relations Committee vaJim Rich vanotivo chiri kunetsa apa kutadza kweSouth Africa kutungamira mudunhu iri munharaunda iyi munoti nazvo
ichokwadi chaicho chaicho ichocho tinoona even yango vaRamaphosa vasati vavapo vamugabe vachipo vavasinganyatsi kubatwa zvakanyanyanyanya nokushorwa neSouth Africa saiyo hombe imwe yehombe muAfrica nomusouthern Africa inofanira kupa utungamiriri asi kuti utungamiriri hwacho hwavanopa vanenge vachikwenyedzerana pamusoro pokuti vangakwenya zvine simba kuti aiwa Zimbabwe kana makapiwa zvirango zveupfumi pane chikonzero zvekare kana makapiwa zvirango zveupfumi makapiwa nzira yokubuda muzvirango zveupfumi izvozvo nzira iyoyo makaifamba here nzira iyoyo muchiri kuifamba here nzira iyoyo muchaifamba rini saka pane kuvhunduka kunenge kuripo pane ushamwari huripo kuti kana tikaomesera Zimbabwe kudai iyo iriyo shamwari yedu iko kuriko kunobva vatengi kunyaya vanotenga kuSouth Africa vamwe kana ivo vanoenda kuSouth Africa paZimbabwe vanondoti vondoshanda mamwe mabasa asingadi mari dzakawanda saka tikangoti isu hwende hweSouth Africa kunyatso kuti timire nechokwadi kunyatso kuti inyatso kuomesera Zimbabwe inenge ine zvainosha nokuti vanhu ava vakava vakawirirana kubva kuva dzehondo mapati aya ezanupf eanc vanozivana mukati nokunze saka pane kukavhirana pakati paripo ipapa
chandingada kuziva kubva kwamuri profesa Masocha ndechokuti sei imi munoziva mamiriro akaita zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu vamwe vakuru vakuru muzanupf nekambani imwe chete muzimbabwe pamusoro pezvavanoti zvanzi kutyorwa kwekodzero dzevanhu sei dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa dzichimanyamanya nemanzwi wekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe asi chokwadi chichizikamwa chii chinoita kuti vakuru venyika idzi vaite saizvozvo
ushamwari hukama noushamwari hwavanenge vainahwo zvekare chimwe chinoita kuti vange vachisapota Zimbabwe ndezvekuti inzira yokuvanza zvimwe zvavanoitavo zvavanosha kuzoongororwa vongovanda nerezimbabwe chete hongu tinoziva kuti zvinogona kunge zvakaitwa namasanctions pamwe padoko ipapo panenge kuda pachivhirinda upfumi hwezimbabwe asika masanctions ava ari nguva yakareba zvokuti tinohwaisumisine nguva kuchinzi Zimbabwe inogona kuzviitira zvinhu zvayo hainei namasanctions aripo kweche zvino zvazoita sei saka ndinoona kuti kukavhirana plasi kusha zvekare nokuti zvinenge zvichiitika kunze kwenhau dzatinozoverenga nokuona kuvatungamiriri ava zvakawanda zvokuti Botswana kana vana South Africa vakadzangevo natsokurova Zimbabwe chaizvo kwete kuti kushora Zimbabwe chaizvo varizenge vofonerwa vonzi konaiwe munun'una wangu kopaya zvandakabva kuitirawo chakati inyika dzinodyidzana kaidzi dzagara dzinodyidzana nechikare dzinenge dziine rimwe mukutaura dziri mubatanidzwa weSADC saka dzine kakureverana kadzinoita tinoona kunyange vamugabe vachiripo former president wekuBotswana chete ndiye woga wakabuda akati aiwaka vakuru makura madii kubva vamwe vose vanga vasingazvioni here zvaiitika muzimbabwe ndiko kukavhirana kuya uku kuvanzirana chokwadi kusina kunaka muafrican politics dzose zvadzo ndiwo maitirwa dzinowanza dzaitwa idzodzo
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 zvichitevera hurukuro dzakaitwa pakati pechikwata chenhumwa dzehurumende yeZimbabwe nenzvimbo inochengeta zvinhu zvakare kana kuti Natural History Museum iri muguta reLondon nechikoro chepamusoro cheCambridge University nzvimbo mbiri idzi dzakaratidza kuti dzichashanda neZimbabwe mukudzorwa kwemapfupa nematehenya nezvimwe zvakatorwa kuZimbabwe panguva iyo Britain yakanga ichitapa Zimbabwe zvimwe zvinodiwa neZimbabwe kuti zvidzorwe zvinosanganisira mapfupa nematehenya evanhu vairwa kuti Britain isatapwa isatapa nyika yeZimbabwe vanosanganisira mbuya nehanda avo vanokosheswa zvikuru muZimbabwe vachinzi ndivo vakatungamira hondo yechimuringa yokutanga kurwisa nhumwa dzeBritain dzaida kutapa Zimbabwe. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Nyika yeBritain yaturura mashoko okuti iyo ichange ichizodzorera mapupa ezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe. Mapupa aya anofungidzirwa iwo kunzi akatorwa pahondo yechimurenga chokutanga. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakanga yakumbira kuti mapupa aya mapupa evana vayo, naizvozvo ngaadzokere kunyika kwavo, kwete kuti arambe achingove muBritain.
Ko sei mapupa aya akasvika kuBritain?
Pakupambwa kwenyika yeZimbabwe tese tinozviziva kuti zvakanga zvisiri nyore. Pane ropa rakadeuka, ropa zhinji rakadeuka, iropa revana veZimbabwe. Naizvozvo vapambe pfumi vaiti zviye kana vachinge varwisa vanhu paiwanikwa pane vanhu vazhinji vaizofa. Vanhu ava vazhinji vaizofa zvanga zvisingagone panguva iyoyo kuti vawanikwe umwe noumwe achipiwa rinda rake. Vazhinji vacho vaingokandwa yatingati muma mass graves vachivigwa vakadaro. Vaizodzokera zvekare ivo vapambe pfumi nokunotora mapfupa aya vachienda nawo kunyika yekwavo, kuri kuratidza kuzvidza uye kuri kuratidza kuzvikukumadza, nekuti pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sekuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa kunyika yavo yechipikiro.
Vanofungidzirwa kuti ndivo vane mapfupa akatorwa nemaBritish aya ndevapi uye zvaitirwei?
Mumwe wevanofungidzirwa kunzi mapfupa avo akatorwa akaendeswa iwo kuNatural History Museum yokuBritain ndiCharwe Nyakasikana. Charwe Nyakasikana tinonyanya kuvaziva nezita rokuti ivo mbuya nehanda. Tichitarisa nhoroondo yenyika yeZimbabwe, zvinonzi izvo mbuya nehanda vakaurayiwa vachisungirirwa pamuti mumashure mekunge vapikisana nevapambe pfumi. Kupikisana uku kwavakaita kwakakonzera kuti mbuya nehanda vawanikwe vachiuraya umwe wemaBritish. Naizvozvo pakuzourayiwa kwavakaitwa kunonzi iko mapfupa avo akatorwa akaindwa nawo kuBritain, kuri kuzvidza mabasa akange achiitwa nambuya nehanda.
Sei zvakakosha kuti mapfupa evanhu ava adzokere kuZimbabwe?
Isu sevanhu vatema tine nhoroondo yedu yatinofanira kuchengetedza. Pakurayiwa kwambuya nehanda vakataura ivo vakati mapfupa angu achamuka. Naizvozvo tiri kuona kuti chiitiko ichi chekuti mapfupa avo achidzorwa kunyika yechipikirwa ari kuzadzisa mashoko avo. Tinawo zvekare mufananidzo wambuya nehanda wedombo uri muguta reHarare unove mucherechedzo nechirangaridzo chebasa ravakaita pakusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Naizvozvo vana vedu, vazukuru vedu vacharamba vachirangarira kwatakabva nekuburikidza nemabasa akaitwa neavo vakaita kuti nyika yeZimbabwe iwane rusununguko.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Imwe nyanzvi munezve upfumi inoti zviri nani kuti Zimbabwe ikumbire kuregererwa zvikwereti zvayo kuti ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika kusanganisira kusimudzira nyaya dzezveupfumi. Hofisi yeZimbabwe Public Debt Management Office inoti Zimbabwe ine zvikwereti zvinopfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe kana kuti US$17.2 billion. Vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vanoti chikwereti cheZimbabwe munyika chiri padyo nemabhiriyoni mana kana kuti US$3.8 billion, asi imwe yose iri yezvikwereti zvakatorwa kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatarisira nyaya yezvikwereti dzakatarisirana nenyika yedu dzakati dzinodarika $17.2 billion. Zvinoreva ndezvekuti dambudziko riripo nderekuti vana vedu nevana vavo ndo vachaita dambudziko rekubhadhara zvikwereti izvozvo, nekuti kana dzadarika yatinoti 50% yeGDP yedu. So zvinoreva ndezvekuti zvese zvatinowana senyika gore negore, hafu yacho ndo inoenda kunobhadhara zvikwereti, hafu yacho yeupfumi hwedu iri kuenda kunobhadhara dzimwe nyika. Izvozvoreva kuti kukura kwedu kuchanetsa nechekuti pese patinowedzera ufumi tofara kugurira mamwe dzimwe nyika ufumi hwedu 50%.
Vadlamini, sei Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvayo?
Dambudziko iri harina kutarisana neZimbabwe chete, asi dambudziko rakatarisana nenyika dzakati wandei muAfrica, asi kunyanya isusu.
Saka nyika yakatarisana nei apa, Vadlamini? Takatarisa makuriro akaita chikwereti chenyika, chii chingaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Zoreva kuti hurumende inofanira kukumbira nyika idzodzo kuti dziregerere nyika yedu, dzitipe yatinoti amnesty, vatiregerere, vatidzikisire mari yatinovakwereta. Nekuti ikaramba yakadaro, dzoreva kuti hurumende inofanira kuwedzera mataxes kuvanhu veZimbabwe. Inogona kuva nawo inonetsa kusvikira magenerations anoteera. Ndodambudziko ratakatarisana naro kana takatarisana nezvikwereti zvatinadzo yatinoti international debt.
Avo vange vari vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora mukutenga motikari nezvipfekwa zvevatsigiri vayo nekugadzirisa upenyu hwevakuru vakuru vebato iri panguva iyo vazhinji vachinetseka munyika. MuNewsday makare, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Ranilson Chamisa vanoti vari kushishikana zvikuru pamusoro pekusabatwa zvakanaka mujeri kwava Job Sikala navaGodfrey Stole nevamwe gumi nevana vakavharirwa mujeri pamusoro pebato ravanotsigira. ZimLive.com rinoti Ethiopian Airlines yava kumhara muBulawayo, rinova guta rechitatu muZimbabwe mushure meHarare, Victoria Falls neVictoria Falls. Ethiopian Airlines itange chimhara muBulawayo kana pasvondo. Sangano rinogura kodzero dzevanhu reMatabeleland Institute for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro kumbomiswa kwekutamiswa kwevagari veLuvimbi avo vachabviswa munzvimbo yavanogara kuti dhamu reGwai Shangani rivakwe.
Studio 7 ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru. Chiri kuramba kusapota ndikaenda kumawere, kungondongondo yara idudishi na yuka hizibahwe ngu pararira mikaziwari zi mikaziri zedu dae mare gatsa kutashinja muno za kuti hachinako chitende kusatara kwa taka hapa nukwa tiri kuenda kuti chichi chabuda chumuko na kukuli sana yei sanu sanu chini chakaora kutara.
Magadi matereri pastu Joseph hapo magadi shukini ni washamarari pastu Joseph ndino kukasari mose inindi nenya yangu please ndokumbira omuntu kudziro vataurirwe ZANU-PF kuti zvamuri kuita mataka nyanyanyisa mukusera muchinotsvaga kutsvaga kutwanzisa nekubvisira masanctions kumacha kupedza mari yenyika muchimacha muchimachira nyaya yemasanctions munobvumira chete kuti vanhu vapinde murodhi kunomachira nyaya yemasanctions vanhu vari kuda kunomacha kuti jobs kana nastore vasunungurwe uko hamudi iko zvinezvi muri kuvhurira vanhu kuti vanomachira nyaya yemasanctions saka vochimenzi democracy iri inovhurirwa kuZANU-PF chete handiti ndiudzirewo fanike kunyanya anonzi mugwadi uyo mutaurirei kuti zvamuri kuita zvakafumuka ndikukumbirisawo kana shoko era achirinzwa mugwadi anonzi mugwadi uyo neanonzi ponyati uyo muataurire kuti zvamuri kuita zvakafumuka vana vezimbabwe vane kodzero dzekupinda murodhi vachiratidze pane zvavasingafari nazvo asi havabvumidzwi but kukanzi nyaya yemasanctions honzi machai kana ZANU-PF ichida kuita any match yayo vanonzi machai zvikangopera honzi hakusisina wese angoda kumacha kana matichachi aida kumachira nyaya dzemasararizi avo honzi muda kukonzera mizhonga munangagwa nevanhu vako zimbabwe haife yakanaka ishi kana muchiita zvinhu hwakadai so gadzirisai hunhu hwenyu tisimukire tichienda mberi.
Hei makadii makadii tevashamarari vese vestudio sevese nokutendai nebasa guru ramunotibatira. Hei tinowa urombo kuti vana vedu vatakabereka havachatambi nhabvu zvichibva nemukuru uyu wavari kupa mamwe makore mashanu kureva kuti mamwe makore mashanu vana vasingatambi napo maticha kuti unzi uri ticha utofanira kufamba wanyogwa kuti ed uri mwana wechikoro kuti pamwe kuti upase utonyogwa kuti ed kuti unge uri mupurisa utonyogwa kuti ed ed wachona ndi ari kutikanganisira zvinhu vadiwe havasi kuzvionawo here vakuru vavo kuchembera gai vakuru vakati kuchembera kudzoka kuita mwana mudiki vauraya zvinhu migwagwa hakuchina dzidzo hakuchina nhabvu hakuchina saka vana vodii manje isu vakuruwo todii tongoraramira munyika dzisiri dzedu zvinhu zvachona votowa kuti kwai takagadziri takatotenga zvinhu zvokuda kukambenisa zvokuda kuriga mafotsi vachifamba vachirowa vanhu taitashungurudzika veduwe totenda murambe muchipawo basa rakanaka era muri kutibatira.
Mamukasei vashamarari vepastudio ndinodawo kutaura ndakanangana nevanhu vachiri kuvhotera ZANU-PF. ZANU-PF munoivhoterera zvipiko vanhu? Svinurai vanhu. ZANU-PF makore mangani ichitonga muchingonyengedzwa pasina chinobuda. Vanhu ngwarai, kungwara ndogo munofanira kuita. Tarisai zviri kuitika. ZANU-PF inoda kunyengedzai towards election, voda kukunyengedzai, tokuitirai chakati toda chakati. Ngavambobva, ZANU-PF yaora, hatichaidi. Ngavabve vana munangagwa, ZANU-PF hatichaidi. Svinurai vanhu, munosvika rini muchitambura kudai? Moda kuti tiita seizvezvi tiri kunyika dzevamwana tichishanda tichitambudzwa kunoku tichitadza kugadzira nyika yedu toga. Svinurai vanhu, ngavambobva madharawa agare pasi. Ngagare pasi madharawa, kumbotongowo vechidiki. Toda vechidiki vane fiyucha. Bhozi nemadhara foshuwa life yenyu yatopera, hamuchina hanya nevamwe vanhu imini. Saka ZANU-PF ngaimbobva, kumbotongawo. Ndatenda.
Ndinoti zvangu ini mukomana ngaapinde tisataenda zvedu kure. Ndiyeu munhu achatisvisa Kenani chete izvozvo tichindi achatibvisa munyika yaFaro. Ndinokumbira kuti kune vateereri vese masapotas veZANU-PF dai maikwanisa kungochinjawo pfungwa dzenyu mupinde mukufunga kwakanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Maka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa11 Gumiguru pamuzinda weUnited Nations muNew York, achitaura akamirira vanasikana vechidiki, nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Maka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica, saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani, uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo. Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndigogo Christine Mandoringisa, ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhwu.
Vana vedu vawanikwa mukana wekuti vamwe vanga vachipetwa zvikwata zvikwata vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvimasikreti zvemadzimai kana kuti zveusikana. Then vachidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kuti maspaces ekuti mwana awanise mukana wokubva wapaposition A achienda kuposition B nezvezvakanakira.
Kapteni wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka.
Isusu tezvatadzidza semutambara tatodzidzawo kuti mwana mukana aukwanisi kubatsirwa kunonerwa nokuti unokwanisa kuenda kunonerwaka hauzokwanisi kupesa mashalenji dzakawanda. Saka kana uchitamba bhora hauzokwanisi kubatsikororwa futi unokwanisa futi kuona timu inokusponza uchienderera mberi nebhora.
Kapteni wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Inini ndichitokurudzira vasikana especially nezera redu iri kuti varamba vachingotambawo bhora nekuti dai zvaitoita kuti ndikatoonawo timu inotondisposo ndaitodawo kuzotamba bhora ino ndichitendawo kunobata. Itsigirei tirikufara nekuti vari kutsigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji nokuti vatitosikira kumagiraundi nguva yekuzororwa pasi panokabatii.
Koordinator veMTC vanomirira vese vari muhurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa aMaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Kunoku vana vari kuratidza kufarira programu yaShopita. Isusu programu yetachita iyi ndeyekukurudzira mwanasikana kuti aparticipate munezvemasports. At the same time, tipamisa shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurodzwa vachiri vana vadiki. Saka tinounganidza vana vadiki vacho, tozounganidza community yacho, tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevane dzedu dzichida kurodzwa vana vadiki. Nekuti kutaura kwandiri kuita izvezvo, ngoma dziri kungorira, community yacho yakangoungana. Kana patamboita roko makuteni nemakochi necommunity chiti ndimani ndimani, makochi wanga achitunga nemamoto avo achiti tinoti vanorodza vana vadiki ande vanoroora vana vadiki ngavavharirwe mukati. So tikuona kuti shoko redu isusu ratirongofambisa yekuti no to child marriage, no to child abuse riri kufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka. Vachiti Maka akatanga kutaura pamaungano eUnited Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino Maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi evanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nendau yeIsindebele.